Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru wakanaka vateereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo kurume 16/2025. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuve nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Apo pasi rose riri kugadzirira kucherechedza zuva rekuwaniswa kwemvura yakachena reWorld Water Day richacherechedzwa nemugovera unouya. Hurumende yeZimbabwe iri kukurudzirwa kuti igadzirise dambudziko remvura munyika. Musangano wekutsvaga nzira dzekuenzanisa mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi weCommission on the Status of Women, CSW69, uri kuenderera mberi mangwana kumuzinda weUnited Nations kuNew York. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu yevanhurume chenyika cheWarriors chopinda mukamba mugadziriro yacho yemitambo yeFIFA World Cup Qualifiers. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo pasi rose riri kugadzirira kucherechedza zuva rekuwaniswa kwemvura yakachena reWorld Water Day richacherechedzwa nemugovera unouya. Hurumende yeZimbabwe iri kukurudzirwa kuti igadzirise dambudziko remvura munyika. Zuva iri riri kuuya apo zvirwere zvemanyoka zvinokonzerwa nekushayikwa kwemvura yakachena zvekolera netyphoid zvanyuka zvakare munyika. Dambudziko remvura yakachena riri kubata maguta nemadhorobha akawanda munyika. Makanzuro akawanda kusanganisira Harare anonzi ari kukundikana kuwanisa vagari mvura yakachena. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende kanawo makanzuru panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita nava Maxwell Saungweme vanova mutungamiri wesangano reCentral and East Africa Search for Common Ground kuti tinzwe pfungwa dzavo nezvenyaya iyi.
Iri zuva rakakosha zvikuru because munhu wese anoda mvura and mvura ehuman rights ikodzero yevanhu. And if you look at kuti zvirwere zvakawanda vanhu vanofane nyaya kuti mvura haina kuchena. And tichitarisa muZimbabwe mvura chinhu chakakosha because makanzuro edu, malocal government negovernment vari kutadza kuwanisa vanhu mvura yakachena vanhu wese mumadhorobha nemumaguta. So izuva rakanaka zvikuru sezvo rinotirakaridza mabasa anengachifanira kuitwa nehurumende yedu with malocal governments kana central government pakuensure kuti vanhu havana mvura yakachena mumaguta nemumamisha.
Semaoniro enyu zvii zvinofanira kunge zviri kuitwa kuti munhu wese awanikwe iye achiwana mvura yakachena mungave muri mumaguta kana kumamisha?
Sezvo tati mvura ikodzero zvinofanira kunge hurumende ichibatsira makanzo kumeka shuwa kuti vanhu havana mvura yakachena mumaguta wanawana mvura yakachena kumamisha. Inofanira kunge itori yatinoti an elections issue kuti wanawana mvura because munesanda mvura yakachena. Mvura ifano chiri chinhu chekuti chinowanikwa chete nevanhu vane mari kana kuti tinoziva tichikura kumamisha kana kumadhorobha waita kuti munhu akauya pamba kakukumbira mvura unomupa mvura yakachena yekumwa. Saka mvura chinhu chisingafanira kunge chiri chinhu chinoita makakatano kana chinoshayikwa munyika.
Tinoona kuti imi muri kushanya imo muno muAmerica zvii zvamafambira
Ini ndafambira kuuya kubasa kuno ku head office edu tatine meeting yekuita strategy kutiona kuti nemachinjira aita zvinhu chicha tingakwanisa kuita kuti basa ratiri kuita peace building mu Africa nedzimwe nyikawo riendere mberi saka ndozva ndandafambira
pane zvamungati makadzidza iko kuno zvamuchanopa kurova mwe kumusha here pamusoro penyaya iyo yerunyararo
tinongodzokera futi panyaya yemvura kuti unotoshamisika kuti muno unogona kumwa mvura yepapombi iri kubuda papombi zvinhu zvatisingachakwanisi kuita sei zvizvarwa zvemuZimbabwe kakawanda kuti unoto ukatora mvura pa tap papombi unotofanira kuiboilisa kana kusamushonga kuti ikwanise kumwika so zvinhu zvakadai these are basic things zvatofanira kutarisira kuti nyika neupfumi hwedu hatinawo muZimbabwe tine madiamonds negoridhe nechi hatifanira kushaya mvura yakachena pamatap vanafanira kudzokera kwatatiri kare kwekuti unovhura mvura patap whether it's a public place kana papi womwa and usina zvirwere zvaunotora ipapo and ndozvinhu zvandaona kuno kuti zvinhu zvichiri kushanda mvura iri kubuda mumatepi vanhu havasi kugara mumacommunities ane majurawo nechichi ende zvinhu zvekuti dai vanotungamira vaZimbabwe vaitarisa izvozvo vanokwanisa kunge vachiitawo maresponsibilities avo
munoona zvakakosha sei kuti pange paine kudyidzana uku pakati penyika dzakadai seZimbabwe neAmerica
I think zvakakosha we are now in a global village nyika dzakaita sana America dzine yatinoti aid vanokwanisa kubatsira nyika dzakaita fanika vana Zimbabwe but aid is free Zimbabwe ino pfumi nema markets anodiwa nema American companies ne America yacho izvo saka kujidzana kwenyika dzakadai kwakakosha zvikuru it's a global village I think zviri kune vanhu vakawanda whether iri America nana Zimbabwe kubatsirana kufambirana because we are so dependent as nations of the world
avo vange vari va Maxwell Sangweme vanove mutungamiri wesangano re Central and East Africa Search for Common Ground vachitaura nesu vari pamuzinda we Studio 7 mu Washington DC Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Musangano wakanangana nekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi weUnited Nations Commission on the Status of Women CSW69 uri kuitirwa muNew York muno muAmerica uri kuenderera mberi mangwana vari kupinda mumusangano uyu vachitarisirwa kudzeya zvitsidzo zviri kukurudzirwa dzihurumende kuti dziite. Musangano uyu wakatanga musi wa10 kurume uyezve uri kuenderera mberi vhiki rino uchizopera musi wa21 kurume chikwata cheZimbabwe chiri kumusangano uyu chiri kutungamirwa negurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa uye chine nhengo kubva muhurumende nemasangano anoshanda akazvimirira Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Cynthia Mukamuri. Tatanga nekuvabvunza kuti vachazeyi mangwana.
Zvatinoshuvira kuti zvizeyewe chisungawirirano chibvumirano. Chokuti zvose zvakuru kugwa takuchizvisunga kuti mumwe nemumwe member state yoga nyika yoga yochigamuchira kuti iri ndo basa ravepo rokuenda mberi kumusha kuno riita kuti patinosangana gore rinouya tione nyika imwe neimwe yatotenderana yatoita basa rine zvinyogwa zvinenge zviri pasi tinoshuvira kuti vhiki rino nyangwe dziya nyika dzinotipawo mari mumatambudziko aya kuti tivaite dzichiisa mari iyoyo nokuti United Nations inofanira kuti zvinenge zvatenderamwa zviendewo nebudget nokuti kangotenderana tikangoisa runyoro signature pasina mari hazvitibetseri toda kuti titoti isu tabva kuno zvirongwa zvedu ndezvizvi zvokuti isu tabva kuno totonogara pasi kuti vasikana nyaya yakatenderana uko ndeiyoyo chiuya itifambire mberi kuenzanzwa kwemikana kupedzwa kwemhirishonga kupiwawo masimba ekutonga kuti tione kuti vanasikana vedu vese vari mukudzidza zvakanaka vachikwanisa kusvika pavanofanira kusvika ufumi uchipinda kumadzimai zvose izvozvi zvichisungwa nokutenderana kuti basa richienda mberi ndomuono wandinawo kuti dai zvazvinofanira kuti zviite patinotenderana apa conclusion nekusainirana ndonyaya yatovapo
munoona hurumende ichizokwanisa kutora zviri kubuda kubva kumusangano uyu ichizowanikwa iyo ichiita kuti zvinhu zvigadzirike munyika here?
Maonero angu ndeekutoti hurumende yeZimbabwe yakatozvipira kuti izadzise zvitenderano nezviga zvabvumiranwa kumusangano uyu mukuru unobatanidza nyika dzepasi rose, nokuti vakatotuma delegation yaningati hutekwa-tekwa huri kuno hunotungamirirwa namai Honorable Monica Mutsvangwa namamwe maminista echidzimai kuti vapindewo muhurukuro idzodzi. Saka nokudaro panewo zvitenderano zvakatoitwa Zimbabwe pairi pakati pazvo zvinofanana neveAfrican Union, nechibvumirano chakaitwa chakatangwa kuAddis Ababa chekuti mhirishonga dzipere kumadzimai navanasikana uyewo kuenzaniswa kwemikana kuveko. Zimbabwe inogona kuzviita izvi nokuti iri kufamba ichifambirana pamwe chete nedzimwe nyika uye vachibvumirana nekukurukura nezvinobuda muhurukuro dziri kuno kuNew York, zvinoita kuti nyangwe nesu tinofarawo chose samasangano akazvimiririra, tichionawo kuti hurumende ine chido nevana vayo nokupedza matambudziko anosanganikwa nawo namadzimai nevasikana. Saka chinhu chikuru chose nekuti vakatotaura nemuromo yavo, vakatumwa naPresidenti kuti vamiririre nyika kuti zvose izvi varipowo pakati pazvo uye vanoshuva kuti zvigozogadzirika kumusha. Uye Zimbabwe yakagona kuti inobatanazve namasangano akazvimiririra, namasangano anozvitonga eringati private sector, nevechidiki vakapindawo kunyangwe muhurukuro idzodzi, kureva kuti vanogadzira vakatarisa kubvumirana kuri ipoko kuti kusave kono unosara kana nenzvimbo inosara, leaving no one and no place behind. Saka mukudaro tinoshuvira kuti apa tafambira zviripo zvichafamba zvakanaka.
Zvii zvabuda pamusangano uyu zvamungada kuona zvichigadziriswa munyika yeZimbabwe? Takatarisa zvinosangana nemadzimai uyezve nevanasikana.
Hurukuro idzi dzakasimbisa chose kuti kunyangwe upfumi hupindewo mumaoko emadzimai nevasikana pazvinogona napo, zvichienderanawo nekuchengetedzwa kwerunyararo yandingati 1325, resolution 1325, kuti kuve nekutsigirwa kwerunyararo kuti madzimai nevanasikana panjodzi dzinenge dzichiitika dzekuti kunenge kune vakonana, ingati maconflict situation, madzimai nevasikana vawane kuchengetedzwa varege kutogwa nokumbunyikidzwa. Ndo zvizhinji zvimwe zvakatenderana zvatinofunga kuti zvikanotevedzwa zvose izvi zvinotibatsira kuti madzimai mikana yovepo vokwira pazvinzvimbo, vasikana vochengetedzwawo voramba vari muzvikoro, uyewo vanoita mhirizhonga votomwa nemitongo yakasimbisisa mhirizhonga dzichiperawo. Ndo zvimwe zvezvinhu zvakasimbiswa chose chose.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Cynthia Mukamuri, vachitaura parunare vari kuNew York kumuzinda weUnited Nations muno muAmerica. Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo, kana kuti Youth Forum, icho munopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo regarega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita romora kanaka tine hurukuro nava ishe kwenda umwe wechidiki anotengesa mumigwagwa muHarare. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nyairipo ndeyekuti zviri nyore kuti kumunhu ari muofisi angomuka akutoda kutandanisa vanotengesera mumigwagwa kunyanya muCBD medu. Zviri nyore nekuti ivo havanzwise matambudziko atichisangana nawo. Nyaya yedu haisi yekuda kurwisana nehurumende, inyaya yekurwisana nenhamo. Nyaya iripo ndeyekurwisana neurombo hwatekeshera. Saka hatikwanisi kuramba takagara tichikwanisawo kutenga nekutengesa kuti tinge tichiwanawo zvinoraramisa. Saka nyaya yekuti tinotandaniswa tichinzibva ipapo nekutengesera pasiri pamutemo, nyaya yachai chaiyo tikada kutarisa haisi nyaya yokungoti mavhenda anofarira kunge ari mustreet. Nyaya ndeyekuti mavhenda ari kutsvaga kurarama. nyaya yakanyanya kuoma zvikuru ndeyekuti nyika haina mabasa. Nyika haina chimwe chekuita chinogona kutiraramisa sevana veZimbabwe. Saka muri kuona mavhenda akawanda mustreet, haisiri nyaya yekuti tinonyanya kuda kunge tichiita basa iroro semaZimbabweans.
Hurumende tiri kuona ichichema nematambudziko anounzwa nevanotengesa mumigwagwa, uyezve vanotengesawo mumigwagwa vaine matambudziko avari kuti ndiwo ari kukonzera kuti vange vachiita izvi. Muri kuona kunge ndezvipi zvinoda kuitwa zvinogona kugadzirisa matambudziko akatarisana nemativi ese ari maviri, yatingati sustainable solution yekuti ndambudziko iri risarambe richingodzoka.
Pane mukitika ongorora government manje manje yakataura nezve mandatory taxation of the informal sector. It's a progressive idea inogona kubatsira kuti hurumende and the economy in general you benefit from activities in informal sector. Ndinofunga kuti pachi instead of kubana kutengeswa kwema kutengesa kwema informal traders muCBD, ndinoona kunge zvakakosha zvikuru kuti hurumende inge ichi shanda towards open towards the opening of my new markets, further capacity the informal traders. What I think ndezvekuti hurumende haifaniri kuona my informal traders as my criminals. Inofanira kuona my informal traders as my partners for development and in development. Inofanira futi kunge ichishanda ichiziva kuti iri kushanda nema citizens ayo. Ari kutovavarira kuti nyika inge ichivandudzwa because ndichitengesa mu street mariyo ndirikushandisa kunobhadhara mafees, ndirikushandisa kudii kunobhadhara mabhills ese ari important munyika. Saka nyaya iripo ndeyekuti hurumende nga inofanira kubva mukuona maplayers informal sector semhandu dzehurumende, asi kuti semapartners anokwanisa kutoshanda kuti hurumende inge ichishanda zvakanaka.
Zvino zvamuri kuti hurumende yakauya nedanho rakanaka inozorasika papi?
Maapproaches ese aya anonetsa kuti anenge achibva kumusoro kune vakuru vakumashefu anenge akapfeka masutu ari mumahofisi akanaka zvikuru. Asi ndinotenda kuti zvikange zviri zvese zvekuti tiri kufamba tese munyaya dzebudiriro yenyika yedu yeZimbabwe, tichizwa kuti informal trader street vendor anoramba ari muZimbabwe ari kushandira kuti nyika ibudirire, uye ari kushandira kuti vana naiye pachake vanga achibudirira. Zvinotiitira zvakanaka.
Kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita nevamwe vevanotengesa mumigwagwa muHarare vaishe kuenda. Tinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndinoita Vakanyove ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka nekutipa chirongwa chevechidiki. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa naEvans Zininga weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
Jesu simba rangu, munondipa simba.
Nokuchingamidzai vateereri muchirongwa chechitendero chesvondo rino. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Taita rombo rakanaka zvakare nhasi mufundisi Venon Chamba vauya neimwe mharidzo yavakatigadzirira svondo rino. Tinzwe magwaro kuti anoti kudini. Mufundisi, sanganai nevateereri, makatigadzirira zvipi svondo rino?
Ndinokuchingamidzai muzita raKristu Jesu tenzi wedu. Ndiroda kungotaura pamusoro penhau yekuzvininipisa kana kuti kukosha kwakaita kuzvininipisa. Handei kubhuku yaRuka chapter 1 verse ya 39 ndichaverenga inoti namazuva iwawo Maria akasimuka akakurumidza kuenda kunyika yamakomo kuguta reJudea verse 40 akapinda mumba maZakaria akakwazisa Erisabete zvino Erisabete wakati achinzwa kukwazisa kwaMaria mwana akakwadukuka mudumbu rake ipapo Erisabete akanzwa akazadzwa nomweya mutsvene wana sekuru naana mbuya wana baba naana mai vakomana nevasika manera nhasi ndoda kungogoverana nemi kwamaminetsi mashanu shoko randanzi namweya mutsvene risvitse kwamuri nhau yekuzvininipisa inhau yakakosha inhau inoshandura upenyu hwemunhu vhesi yandaverenga iyi tiri kuudzwa nezvamaria amai vajesu ngirozi ndokutumwa namwari kubva kumusoro kudenga ngirozi ndokuuya ndokuprofita ndokuudza Mary handisisina nguva yakakwana yekuti nditaure nezvazvo ngirozi ndokuuya Gabriel akaudza Maria amai vajesu kuti uchaita mwana ndokumuudza zvekare nezvaJohani mubhabhatidzi zvadaro shoko iri rakasvika Maria ari kumba kwake Maria anova iye anga ine nyasha dzinoshamisa anga anova iye akanga akasarudzwa neka akanga akapuwa nyasha kupfuura madzimai ose epanyika Maria achinzwa izvo akazvininipisa ndokuenda kumba kwewachona akanga ine nyasha dziri pasi pake kumba kwaErisabeth iye wacho ndiye amai vaJesu ndiye ane ropafadzo inoshamisa ndiye ane nyasha dziri kupfuura dzevamwe vese ndiye manje akuchisimuka kubva mumba make achienda kunyika yokure kure kumakomo aJudea anopinda mumba maErisabeth Maria anotaura kuti kwazuvai kwazuvai varidzi venyasha makurokoto makurokoto ndakanzwa nezvemwana chipo chinoshamisa chiri mudumbu mako Erisabeth ipapo Bhaibheri ndoparavhesi yandaverenga peiri kutaura kuti mweya mutsvene akabva apinda achibva mweya mutsvene achibva kuna Maria achipinda mudumbu raErisabeth zvaindinetsa nguva refu kuti pamhandara dzese dzemunyika yaIsraeri sei mweya mutsvene akazosarudza Maria achisiya dzimwe mhandara dzose nyamba panga paine hunhu hwekuzvininipisa wangaine mwanasikana uyu anonzi Maria angari amai vaJesu dzimwe hondo dzeuri kurwisana nadzo dzimwe hondo dziri kurwiswa nevana vako mukati meupenyu pamwe chete navazukuru muupenyu hwavo vakadhevhelopa kana kuti vakagamuchira vakanzwisisa hunhu hwekuzvininipisa Mwari vanovarwira hondo dzavo Mwari vanovaendesa kure Mwari vanovapa nyasha Maria haana kumboganza Maria haana kumboita hunhu hwekuti iwewe Erisabeth ndiwe uchandifambira uchiuya kuno kune zvimwe zvinhu zvauri kunamatira kubasa kwako zvekuti ari pamusoro bhosi wako ari pamusoro pako kubasa ikoko ukangogona kuteerera izwi ramweya mutsvene riri kutaura mukati meupenyu wako manhera anhasi uchaona kuti uchasimudzirwa zvisina kana mwedzi yakawanda dzidza nekugona kuzvininipisa kuchechi yaunopinda iyoyo dzidza nekugona kuzvininipisa kubasa rouri kushanda iroro dzidza nekugona kuzvininipisa kumba kwaunogara nevanhu vaunoshanda navo mumabhinda uko uchaona kuti rino gore risati rapera Mwari vachakusimudza Mwari vachakuropafadza Mwari vakuitirei zvakanaka muzita raJesu Amen
aiwa kwanhasi togumira pano tichitenda mufundisi wedu mufundisi Vernon Chamba vari kuHarare uko tinokutendai nemaridzo yenyu kuvateereri vateereri nemiwo ndokuda kukutendai zvikuru kunge mange munesu muchirongwa chesvondo rino ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndichakupai zvechimwe chirongwa chechitendero ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC
tinotenda Evans tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino teerera izve kare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa
m
munhau dzedu dzemitambo. Chikwata chenavhu chevanhurume chenyika cheWarriors chiri kupinda mukamba mugadziriro yacho yemutambo miviri yekutsvaga nyika dzichamirira Africa kumakwikwi enavhu yepasi rose eFIFA World Cup Qualifiers. Mutambo weWarriors wekutanga uriko nemusi wechina svondo rino neBenin uye uchatambirwa munhandare yeMoses Madiba kuSouth Africa. Mitambo yepiri ichazotambwa musi wa 25 mwedzi uno neNigeria. Murairidzi weWarriors Michael Nees akatozivisa nezvevatambi vaakashevedza kuti vaite gadziriro dzavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru anoona nezvemitambo muRimas Sports Vanesbet Moyo.
Chikwata chakasarudzwa naMichael Nees cheZimbabwe hachina kushata. Hongu zvazvo pane vaviri vatatu vekuti vatsigire vangave nekutsutsumwa navo, anova Marvelous Nakamba akakuvara. Saka vatsigiri kazhinji zhinji vanenge vakutarisa vachiti sei pasarudzwa munhu akakuvara kuti ange ari muchikwata. Asizve murayiridzi ndiye anoziva maonero ari kuita ende anoziva chikonzero sei aita kuti Marvelous Nakamba ange ari muchikwata. Saka kana takatarisa ndinoona sekuti chikwata chakabhalanza, hatina zvakawanda zvatinganyanyoshora ipapapa. Tinoziva kuti vatsigiri vakawanda vane vavo vatambi vavanenge vashura kuti dai ninge atamba, asi murayiridzi angavapedze vese. Munhu ari kuziva basa rake, ane chivimbo chezvaari kuita.
Zimbabwe ndiyo iri pasi mugungano rayo reGroup C iine mapoints maviri kubva mumitambo mina. Munoona here ichisimuka tichitarisa vatambi vakasarudzwa?
Ndofunga tikatarisa mukumajonga kwatiri kubva uku, tichitarisa kuti pakatanga kutambwa mitambo yeWorld Cup Qualifiers takatanga zvakanaka naBrito, zvaisafungidzirwa nevazhinji kunyanya-nyanya mutambo weNigeria pachabuda result iri nani. Asi pamitambo miviri yatakatamba iyi ndofunga hatina unyanyorasika. Asi nokuda kwekusagadzikana nemamiriro evarayiridzi vedu ndo chakazosakisa kuti mumwe mitambo yakatevera inange dondo. Saka zvazvinoreva pari zvino ndezvekuti mitambo iripo 6, vakomana vakanyatsotamba zvakanaka vanogona kusara vari pachidanho chinoonekera. Asizve hazvina kuchipa nekuti zvikwata zvirimo imomo mune Nigeria yakatarisirwawo kuti inge iriko kumaWorld Cup Finals. South Africa nayo yakatotsidza kuti tishoti tofanira kunge tiriko. Saka patiri pakati womei, asi mutambo uyu unogona kuzotibatsira zvayo.
Takaonawo murayiridzi Nees achishevedza Knowledge Musona, uyo akambenge ati asiya kutambira nyika. Munoti nedanho iri?
Kudzoka kwaMusona achidaidzwa naMichael Nees ndinoona iri nyaya yakanaka. Experience yake inodiwa. Ndofunga mukatarisa mitambo yaari kutamba ikoko, muchaona kuti ari kutamba zvakanaka. Ende ndeumwe mutambi wekuti zvinhu zvisina kumira mushe, anokwanisa kuti mutambo ushanduke uita musoro pasi makumbo mudenga. Saka ndinoona sekuti kuvapo kwake kuchabatsira chikwata. Zvakare zvinoti pamukana yakawanda yekuti tiite vatambi vaviri vatatu vanokwanisa vane unyanzvi hwokupotsera bhora mumamburi.
Kunyaya yekuti Zimbabwe iri kuramba ichitambira mitambo yayo yepamusha kuSouth Africa, dzimwe nyika dzairi kutamba nadzo mugungano dzichitambira mitambo yadzo pamusha dzichiwana inonzi muchirungu home advantage, munoona zvine zvazvinokanganisa here mugadziriro reZimbabwe kuenda kuWorld Cup?
Ipapo pakati womei mukomajonga. Asi handimunoziva kuti sevatsigiri tinowanzoita zviya zvinonzi ane benzi ndeye ane rake, kudzana anopururudza. Sevanhu vane chikwata chavo tinei ndakatarisira kuti chikwata chibudirire chiende kure, asi mitambo yatinayo yakatiomei. Tikatarisa iwo mutambo watiri kutamba nechikwata cheBenin, hongu hatisatambotamba nayo. Kana takatamba nayo ndofunga makore akatoti one day. Saka zvishoma zvinogona kunge zvichizikanwa kunyanya nevatsigiri vemaWarriors nezveBenin. Asi chandingakuudzei ndechekuti chikwata chakaita seBenin chikwata chaane 7 points, isusu tine maviri, ende chikwata chakakwanisa kukunda Nigeria, chikakundawo Rwanda. Saka hachisi chikwata chekuti tingangochisandudzira chikawirawo. Pane basa riripo rakati wandei. Saka mikana yekuti tibudirire, kutaura chokwadi, inenge mishoma-shoma.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC.